Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe nemutungamiri weEquatorial Guinea va Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo vave neushamwari webhande neBurugwa. Svondo rapera, vaNguema vanga vari muZimbabwe sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga. Izvi vave kuzviita gore roga roga kubva muna 2006. Ko, ukama uhu wakatangira papi chaizvo? Ukama pakati peZimbabwe neEquatorial Guinea unonzi wakasimbiswa muna 2004 mushure mekunge Zimbabwe yasunga vamwe varume vaiita zvechiuto vachipfurikidza mwero kana kuti mamercenaries avo vaitungamirwa naSimon Mann chizvarwa chekuBritain. VaMann nevamwe vavo vakapfuura nepanhandare yendege yeHarare International Airport mushure mekunge vateerwa musungo nevasori vemuchiuto muZimbabwe vachinyeperwa kuti vaida kutengeserwa pfuti kubva kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Forces. Vanhu ava vanonzi vaida kuti kana vapidigura hurumende yeEquatorial Guinea vosiyira matomu mutungamiri webato rinopikisa vaSevere Moto. VaMoto vari muupoteri kuSpain. Nyanzvi munyaya dzezvechiuto, Dr. Lieutenant Colonel Retired Martin Rupia vanoti chiitiko ichi ndiwo mudzi weushamwari weZimbabwe neEquatorial Guinea.
Madyizano eEquatorial Guinea neZimbabwe akatanga kusimbaradza pakabatwa mamercenaries ana Simon Mann vachibva kuSouth Africa nendege yavo vachiita refuel vachida kutenga dzimwe puti vachifunga kuti vari kutengeserwa dzimwe puti muZimbabwe vasati vaenda kwavainobvisa hurumende yeEquatorial Guinea. Ndo pakatanga ushamari nekudyidzana kwakasimba. Iye zvino vepresident Nguema vekuEquatorial Guinea vakasvika muZimbabwe president vachiri kuholiday ndobva vatambirwa navamunagagwa ndo kuzokurukura na president vadzoka.
Asi mukuru wesangano reJustice for Equatorial Guinea riri muno muWashington DC vatutu Alicante vanoti ukama wevarume vaviri ava ndeve vanhu vanoda kufira pazvigaro chete. VaNguema vakatanga kutungamira nyika yavo muna 1979 vaMugabe vachipindawo panyanga muna 1980. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaObert Gutu vanoti vanotenderana navaAlicante.
Kuzvikidzana kwaMugabe naPresident Basogo vokuEquatorial Guinea kuzvikidzana kumwe kusina kunatsokujeka, kusina kunatsokuti twasanuka.
VaGutu vanotiwo ukama hwevaviri ava haunzwisisike nekuti ndevemuchivande.
Varume vaviri ava vose vanotonga zveudzvanyiriri, vanotonga zveumbimbindoga.
Pakati pa2006 na2007 vaNguema vakabatsira Zimbabwe nechikwereti chekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari chemari inosvika mazana maviri nemakumi maviri emamiriyoni emadhora. Chikwereti ichi chiri pachikwereti chinosvika biriyoni imwe chete nemazana matatu emamiriyoni emadhora change chiri kuReserve Bank of Zimbabwe chisati chatorwa nehurumende. Mukuratidza kusimba kweukama hwenyika mbiri idzi, Equatorial Guinea yakakumbira mauto nemapurisa eZimbabwe kuti abatsire mukuchengetedza runyararo munyika iyi paitambwa mutambo weAfrican Nations Cup. Gore rapera zvakare, Zimbabwe yakatumira nyanzvi munyaya dzezvechiuto kubva kumauto epasi neemuchadenga kunobatsira kudzidzisa mauto eEquatorial Guinea nyaya dzechiuto. Izvi Dr. Rupia vanoti zvinobatsira nyika mbiri idzi. Asi kunyange hazvo vaviri ava vaine ukama hwakasimba, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu dzinoti varume ava vanotyora kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mashoko aya anotsinirwa nechipangamazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga.
Nyika dzavo dzakabatwa nehuori zvakanyanya, uyezve kutyorwa kodzero dzevanhu, zvakarewo kuti vane mari vachimashimbavo vari mukumuri zvematongero wenyika ndo vari kuwana upfumi hwenyika vazhinji vachitambura. Saka tinoona kuti vaMugabe vanoshuvira zvikuru chaizvo kutevedza nemonemo kufamba nemumatsimba pakapambwa navaBasogo. Ndo zvinoita kuti vanyanye kuwirirana vaite madzisawira pahunhu hwavo.
Asi sachigaro weZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti vaviri ava vanovengwa nekuti vanorwisa vasveta simba vanenge vachida kubira Africa upfumi hwayo.
Tinoonawo kuti Equatorial Guinea neoil Zimbabwe ine zvakawanda zvicherwa zvayo zvinodiwavo nenyika the quest. Saka vakuru venyika mbiri idzi havadi nezviri vanoti zvionekwa zvomunyika dzavo zvinofanira kudyiwa nezvizvarwa zvavo zvinova zvisingadiwe navamwe vanhuwo vanenge vane kukara nekuda kupambe upfuma dzedzimwe nyika.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana nedzimwe nyika vanotiwo nyaya yehumbimbi ndoga nekutonga nedemo ndiyo yaita kuti Equatorial Guinea neZimbabwe dziite sedzakageza negoka munyama.